ndode kufara musanditumira vana kumbe ikoko ndotsoka kunze kwachena ari kuridza ngoma ndinomusiva andivarege kusvika rabuda zuva ngwerirei kutsingwa basa machora mutemo chedu kuridza ngoma nditore zvichemwe pouya naye mubatisise zvingazoshaya basa ainda nevamwe ndasvikabatidzai gwenya munhandare.
Right guys, ndiri kuuya nealbum nyowani rinonzi Batidzai Gwenya. Album riri kulonjewa mukaroimswa 25 October ndopatiri kulonja album. Aya mabviravira omana magets rangu zita MK Vibes Baba Prophet. Amana, garai maenda paYouTube ka wangotsvaka pakanzi MK Vibes DPCKFF. Even paTikTok, Facebook, Instagram pesa unondowana. Garai masubscribe omana album iri rine mahora waiziya mwana wese kuYouTube.